manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 17 2018 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu amarengenya. Asi dambudziko redu haisi Zanu PF. Kwata kuenda hakusiko kunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolicies. Kwakwe maissues. Kwakwe vision.
Tungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue but musangano uri kumangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri we MDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri we South Africa va Cyril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo va Emerson Mnangagwa muHarare. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri we MDC Alliance va Nelson Chamisa Vaita msangano wekutanga we MDC Alliance mukwekwe nasi. Msangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha wembizo. Vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari mu MDC Alliance vanoti va Welshman Ncube, va Jacob Ngarivume, va Agripa Mutambara nevamwe. Vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanu PF dambudziko ravo nderekuti havana clarity yokuti nyika ine ndakupi. Takaimba mugoma vauya mugoma vauya. Mugoma vauya vabve moza. Oh oh vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga asina muono wenyika. Vakangouya vakati nhati chidya muchero independence. Muchero pawakapera zvikanzi handei kumidzi. Midzi pawapera zvikanzi ngatidyei mvura independence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Zvataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence and rikunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya chero kusina mvura inogotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari vatitendedza nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasirwa na President Changirai. President Changirai wakati ndazviona ndafamba makore 18. Pamakore 18 ndafamba. Ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008. Rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno. Nekuda kwekuti kwakaitwa run off. Saka wakati kutitisaita runoff, ngati batani zei mapato. Mapato edu, ngati endei kune hama zedu, zataishanda nazo. Muono ndio kutichenga ose mananga apana risina mozi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, Zanu PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosa katakadai watatelera tanzwa president. Ndokubva tauya kuconvergence yekuti taone mapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndiye kuti MDC yauya pamwe chete, mapato angaka mboinda adzoka pamwe chete. Zanu PF yapasanurana bato vaimbo vari mwe chete ikenorana nematwinzi rava nebakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugabe akuda second coming. Kwandodzokazve. Chiza mbamba chiza. Ndikati mudhara wakainyorokera koroge. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere noti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti Zanu PF iyo vati yava mamvemve haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
Zanu yango amarengenya asi dambudziko redu haisi Zanu PF. Kwati akuenda hakusikwa kunyombana. Kwati akuenda kwakwe mapolicies. Kwakwe maissues. Kwakwe vision. Kwakwe maideas. Hatichapotserani nematombo, takupotserana nemaideas. Haticharoani netsvimbo, takupotserana nestrategy. Hatichakona nezvituko, takukotserana nemamodels nemaideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbednego Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uzive kauti kana kune mvungo-mvungo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi. It was not for today. Musangano ndeyemangwana. Musangano uri kuenderera mberi, whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei. Nemafungiro evanhu iweka unozviziva kuti mukati nepatimeti kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotapakubvunza kune vanhu ka, nokuti isisu we are not the people. Kune vanhu, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti beta kuti mugaite izvi neizvi, muregere izvi neizvi. Ndiyo ka chinangwa semusangano.
Vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani?
Vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu isisu tina acting vice president to tokozane kupe anditika yekozouya vabhetu kuzouya kune vameka vari kubva kumamame maprovince ka semat south nemat north vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinonetsa vama vati kuti mazita avo abute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names but ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nekuti mapoliticians akakura matured politicians
mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rwezimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa kunzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii
inini ndingataurira karuzhinji rwezimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi
mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai mumdct amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari muBulawayo Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe vaRamaphosa avo vanovasa chigaro weSADC vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaPhilippe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kuzere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Chekutanga nechekuti vana chiremba havana kumbodzokana. Vana chiremba havasati vagutikana nematauriro atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita meeting nesu yechitsu vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinopuwa $5 tikavacalculatea tikavafasetula tinoratidza tinopuwa $5 tikawirirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nemahours akucalculate vakatsengatsenga taona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudzekwe mari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora seminyaya kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti asi hurumende yakawirirana naana mukoti asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubata saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nachiremba naana mukoti hatisi chokwadi ba
saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachinamatira kuministry nehealth services board vagadzirise nyaya pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurira
avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Ndine kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano uyu wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Muzare Petrosavatke, ndinoshanda neorganization yevechidiki inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi RUT. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekutishungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Binte Space yedu inova rumu yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana muAfrica kuti vasikana vaone vachikurukura nyaya dzinovanetsa, because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista chii ndo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Pechidiki vazhinji vanenge vasina mukana yekuti vainfluence zvinoichi taimomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana Monica Mutangwa, vana mai Mpariwa, vana Priscilla Misairam vachiuya mu space yedu yevechidiki saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvideredza nekudzika kuti vauye kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinetsa uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kundifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kuzocreata kuno kucsw un women executive director Pumzile vati vanoda kuti maun women ese ari muafrica vareplicate model iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane espace iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vati kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zera rangu ndonzi ana sango page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe musangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masession mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumataundi kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo mapurogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiona sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti mapurogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basa
zvimhinga mupinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevanasikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwa nenyaya iyi vamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhiza vamwe vanga vachipiwa kodzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe vozokwanisa kuti vapuwe mavhiza ekuti auye vazhinji vacho vamwe vanga vane masesheni avanga vachiwana kuti vaparticipate maari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge chida ivo vauye vazvitaurire nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa etouye kana kuti tikaramba tichibvumira kuti zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidii zvinoita kuti zvidzosere basa redu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova huu uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga hova ihwohwo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova murimi vajohn kan vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vakan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodyawo hova unowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehova hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hova hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuuziva hazvidi kutuma vana vaditi kuti vasarudze hova uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hova hwakafanana pane imwe tinoti nzeve ukatora nzeve isingabude mukaka votora nzeve inobudisa mvu mvura inouraya kozoti umwe owa unoera audziwe nani wese
saka unoera unodyiwa nani
unekoita dyiwa nemutupo inenderana neivavo
saka wakadyiwa nemunhu asiri wemutupo iwoyo vakani chii chinoitika
anogona kutadza nokuti umwe unoda kuboiriswa kwenguva yakawanda hokunwa mvura woboiriswa zvinoitwa chiriri wozofuswa wozozodyiwa chachirimo kwete huri fresh
saka pamunopinda musango muchinotsvaga hoa munenge muchitarisa hwakaita sei kuti muti uhu ndo hwataa kutorawo
tinotsvaga huri fresh husina kudanya kunonzi kudada hunenge husina kudada hunenge huri fresh hunenge hwakangoita ngeamburera kana wakavhura amburera iyeyi inenge yakaita konishedhiyeyi iwo hatinotsvaga iwoo kwete hunenge hwadada uyeyo hatitore
tiri kuona kuti iyonguva inoyi tine mhuri yakafa kumberengwa kumazuva mashoma adarika evanhu gumi nevamwe vari muzvipatara nevamwe vatisingatonzwa kuti vafa kuburikidza nehoa mashoko apa amungataurirwa vanenge vachizotsvaka hoa iwo
kutaura kuti ngavaregere kutuma vana vapwere kuti vanotsvaga hoa ivo vasingauzive kuti unodyiwa ndeuu vangautsvagwe nevanhu vanoziva kuti undo hoau
asika vamwe vari kuita hwekutenga kune vanotengesa pamigwagwa
izvo zvagara zvichiitika nekuda kwenzara nzara inokonzeresa kuti munhu utengeserwe chinhu kana chakaora kana kuti chinotouraya
saka kurudzirai mungapa kune vanotenga nevanotengesa
tiri kuti munhu ngaatenge zvinhu zvaanoziva kuti zvinokodzera kuti yekuti zvinodyiwa
ihwohwa tinonzwa hune mazita akawanda ndeupi hwamungataura mazita awo
pane nzeve kwoita chinonzi chihombiri kwoita inonzi tsiritsiti kwoita inonzi ndebvu kwoita rinonzi dondova dondova rinowanzobuda munonzi mumusapa nzeve inobuda munobuda yatinoti minhondo inowanzobuda minonzi minhondo miti yeminhondo iyeyi kozoti kana iri nhezi inobuda munyika mezvikomo pasi pomupfuti
kune hwatinonzwa vakani hwohwa hunonzi hukamera pasi pemumwe miti hunogona kunge huchitozouraya vanhu kunyange hazvo hwanga husingaurayi miti ipi yekuti hwohwa hukamera pasi payo hwaane muchetura
ya tingangoti maexotic trees ayo magum trees ndiwo anouraya ndio ari poisonous iya
saka hwohwa ihwohwo wakahuwana pane imwe nzvimbo isina mugum tree unogona kudya asi hwakanga hwazomera pasi pemugum tree hwaakuuraya
ya zvakafanana manje kuti munhu anoda bhizinesi anogona kutotora kana huri pasi pemagum tree ipapa nekuti anoziva kuti nini handichiuraya mhuri dzaanongoenda kunotengesa asi zvozvichiuraya
nguva inonyanyowanika hwohwa iyi inguva ipi yamungataura nezvayo
kana mvura yachinge yawanda sezvino munana machi munomu yawanda mvura yadzika sitereji ndonguva inowanika hwohwa sitereji kana pari zvino nzee yatiri kutodya isisi totonhonga isisi tinoziva
ko mabikirwo amunokurudzira kuti hwohwa huitwe
right pane umwe hunoda kufushwa semufushwa handii mune zemuri kufusha muriro
hongu
kozoti humwe hunotoenda kufurayiwa nzeve dzinoenda kufurayiwa kungoita mafuta chete dzotofurayiwa unotongodya kana dzisina madomasi unodya netsiritsiti zvese zvanadai nepoizinasiya
toti munhu adya hwohwa ihwohwo hunenge huine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi amurutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsi akati kuti munhu apone
ya zvinoitika anorutsa anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure
haiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji
zvakanaka ivava
manga vakateerera kuna vajohn kan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
tinotenda jonga nechirongwa cheupenyu hwedu tombotarisa zvabuda mumitambo yepremier soccer league yatambwa nhasi chicken in 1 dynamos 0 bulawayo city 2 chapungu 0 ngezi platinum 2 herentals 0 netcaf fc mutare city 0 yada fc 2 bulawayo chiefs 2 mutabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi totarisa misoro yedu tisati taoneka mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wemdct muzvare tokozani kupe uri kuenderera mberi mangwana
mutungamiriri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotutumira tsambambozha dzenyu pastudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga.